manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wemuvhuro, mbudzi 15, 2021. Makateerera kuStudio 7, nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwandisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro.
Paita kuzungu kuzere Comrade SK vakasara vari vashoma vakafambana mudzara Joshi paakambobuda muZimbabwe chidare. Asi nekufamba kwenguva tinoziva kuti ndo vakavapedzisira kubata chigaro chaNational Chairman weZANU.
Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo vakashaya nezuro voitwa gamba renyika. Mhuri yeZimbabwe yorangarira kupidigurwa kwakaitwa hurumende yevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe muna mbudzi 2017. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 4,697. Vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nematatu nemazana mana nemakumi matatu nemasere kana kuti 133,438. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi matanhatu nemasere ane mazana matatu nemakumi mana nemana kana kuti 3,468,344. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nematanhatu nemazana mashanu negumi nevatanhatu kana kuti 2,696,516. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Politibiro yebato reZANU PF yapa chiremerera chegamba renyika mutauriri webato iri uye vaimbova gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo avo vakashaya nezuro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF vaRobert Mpofu vazivisa mhuri yemufi kuBulawayo kuti vamoyo vapiwa riremekedzo rwegamba renyika.
Kuvava rezvenational hero andiri kuti nezambiro of the late comrade Ambassador Simon Kayamoyo, His Excellency the First Secretary and President of ZANU PF, Comrade E.D. Mnangagwa, has conferred the National Hero Center to the late Comrade Ambassador Simon Kayamoyo, who died on the 14th of November 2021.
Mutauriri weMGCT vaWitness Dube vauza Studio 7 kuti vamoyo vavadzidzisa kuti hushingi hune chahunobudisa kana nyika yakatarisana nematambudziko.
Munhu akasimuka achiri mudiki achino rwira rusununguko rwenyika yeZimbabwe. Saka isusu se vana veMDCT tinoona chidzidzo chikuru chekuti kana vanhu vakasimuka vakabatana vaine chinangwa chekuti vaite chero chipi zvacho, tinobudirira sezvakaita ivo vaSimon Kaya Moyo nevamwe vavo.
Vakafano bata chigaro chemutauri webato reZapu vamutulisi Hanana vati vari kurwadziwa zvikuru nekufa kwavamoyo avo vakaenda kunhorwa hondo yeChimurenga vari pasi pebato ravo kunyange hazvo vanga vasisiri nhengo yeZapu.
Tinochema nemhuri yana baba Moyo, kwete kuchema nezvano. Tiri kuchema baba Moyo semunhu akashandira nyika, akishandira nyika ari munhu weZapu, akadefekta akaenda kukuzano. Zvokuzano koko hatipindi, hatinei nazvo.
Vachenesa Mutungagwa avo vaifambidzana zvikuru navakaya Moyo vati vaMoyo munhu akafamba zvikuru navaJoshua Nkomo kusvika nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Comrade SK munhu aifamba nemutungamiriri weZapu panguva yaive nguva yehonde makakatanwa testosia, saka zvaida kuti mutungamiri ave neyaitaiti VIP protection, yatinoti kana kuti close security. Zvakawanikwa zvakakodzera kuti Comrade SK vaendeswe kunyika yainzi German Democratic Republic kana kuti East Germany, sezvo zvatinoziva kuti Germany yainge yakapasunurwa nemudhuri makore wayo. Ndokwavakanotrainwa neorganisation inonzi STAS. STAS tingati State Security, chiri pamuenzaniso maCIO, maFBI, vanhu vanenge vaine MID hameno izvozvo zvakadaro. Saka vadaro vakaramba vaine chinzvimbo chavo ichocho kusvika paite kuzvitonga kuzere. Paita kuzungu kuzere Comrade SK vakasara vari vashoma vakafamba namujara Joshi paakambobuda muZimbabwe zvichidaro. Asi nekufamba kwenguva tinoziva kuti ndo vakavapedzisira kubata chigaro chaNational Chairman weZANU, icho chakanga chabvumiranwa muita kodhi ya87 December 31 December 22 kuti munhu wese achiita National Chairman asati aVP anobva kuZapu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati kufa kwavaMoyo kwavatadzisa kuti vasvike pavanga vachitarisirwa kuve mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, vachitiva vaKembo Mohadi avo vakasiya basa mushure mekuponerwa mhosva dzeupombwe.
Vanorangarirwa semutauri webato reZANUPF, vakadzinga vatungamiriri vebato nenyika kusanganisira vamunangagwa Terezo vamugabe, asi vakaramba varimo mubato reZANUPF. Kureva kuti munhu aiziva kuti tsoro dzemusangano dzinotambwa sei.
Urongwa hwekuradzikwa kwavakaya Moyo husati hwaziviswa, uye vamupofu vati urongwa uhu huchaziviswa nekufamba kwenguva. VaMoyo vakambove mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa, vakazove gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko muna 2017. Nyika isati yaona kuzvitonga kuzere, VaMoyo ndoumwe vakaenda kunhaurirano dzeLancaster House Conference vaina vaJoshua Nkomo nevamwe vaive muZapu. VaMoyo avo vanonzi vakaurayiwa nechirwere chegomarara vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jimmy Thomas chiri pasi.
Mwedzi wambudzi unoyeuchidza vazhinji nezvekubviswa kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe nemauto muna 2017. Izvi zvakazopa kuti vaive mutungamiri wenyika vaimbenge vadzingwa basa vaEmmerson Mnangagwa vadzoke kubva muupoteri kuSouth Africa kuzotungamira nyika. Asi mubvunzo uri pamuromo pewakawanda ndewekuti pane chachinja here pamararamiro evana veZimbabwe sezvaitarisirwa nevakawanda vachipemberera kuti vamugabe vainge vamanikidzwa kusiya chigaro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Musi wa14 Mbudzi 2017, motokari dzehondo dzakaonekwa kumucheto kweguta reHarare mushure mekunge vaive mutungamiriri wemauto vaKonstantino Chiwenga vasvoropodza kudzingwa kwevaive mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Manheru acho pfuti dzakanzwikwa dzichirira muguta reHarare, asi vakawanda vasingazive kuti chii chiri kuitika. Mauto, ayo akatora nevenyuro ye ZBC, akaramba kuti aipidugura hurumende, achiti vamugabe vainge vakachengetedzwa, asi vaida kubvisa makororo ainge akavakomberedza. Musi wa 15 Mbudzi, Mauto akabva atora zvivakwa zvakawanda mudhorobha, vachimanikidza vamugabe kuti vasiye basa. Mutungamiriri werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa, National Vendors Union of Zimbabwe, Vasen Zvorodza, vanoti muna 2017 vakapemberera, asi tarisiro yavo haina kubuda.
Taitarisira kuti upenyu hwedu huchashanduka tigogona kudya. Taitarisira kuti kana mararamiro edu mushure mekunge tawana hurumende itsva, tichawanawo zvinhu zviri nani zvakafanana nekudzidza pachena. Kurapwa pachena. Zvino zvese zvandiri kutaura izvi tikazviunganidza apa hakuna kana chimwe chete nhasi chatinorongedzera kuti takaachiva.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde, avo vati mitemo haisi kutevedzwa uye kumbunyikidzwa kwemasangano akazvimirira oga kuri kuenderera mberi.
Tatinoona munguva iyoyo kubva zvavakauya ndechekuti bumbiro remutemo izvo zviratochinjwa, atatora neamendment imwe yakaunganidza masimba ese mutungamiri wenyika. Tiri kuona vanhu vanongoramba vachimbunyikidzwa kodzero dzavo, tinoona vanhu vanosungwa zvisina maturo, tinoona zvematongerwo enyika vasingapuwirirane kana vasingapinderane nebato rinenge richitonga vachimbunyikidzwa zvakare. Nyaya dzatinogara tichinzwa dzemaabductions dziri kuenderera mberi, izvo zvakaisatarisira kuti izvo zvinhu zvinenge zvichiitika munew dispensation.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti pane zvishoma zvavandudzwa munyaya dzezveupfumi, asi izvi hazvina kubatsira vakawanda vari kunonga svosve nemuromo.
Ndingangoti mune dzimwe nzvimbo vanhu vari kutowedzera kuomerwa zvikuru sei nenyaya idzodzo dzekuti mari yacho yemuno iri kunetsa kuwana, uremu hwemari yacho huri kuderera. Saka vashandi vanga vaine mari dzavo dzavaitambira vakuwana mari shoma takaenzanisa ne mari dzavaiwana kuisati yaitwa.
Mutauriri wevechidiki mubato rinopikisa reMDC Alliance vaStephen Chuma vatiwo vainge vaine chivimbo chekuti kubviswa kwavamugabe kuchaunza matongero mumatsva, asi zvinhu zvatoenda kumawere.
Taitarisira kuti vechidiki vachawana mabasa munyika. Taitarisira kuti vechidiki vachapiwawo zvikamu mune zvemigodhi. Vechidiki vachapiwawo minda yekuti varime. Asi zvose izvi hapana kana chimwe chete chinobatika chakapiwa vechidiki. Chatiri kuona ndechekuti vanhu vari kutodzingwa munzvimbo dzavo, matunhu avo anogara sezvatakaona kuchilonga uko. Vanhu vari kutodzingwa zvatakaona futi kuna Nadinde, zvatakaona kuna Namurewa, kuchiiswa maforeigners.
Asi vakasanobata chigaro chemutauriri webato reZANPF vaMike Dima vanoti vamunangagwa vaunza shanduko munyika uye varatidza utungamiriri pakurwisa denda reCOVID-19.
Tikatarisa kuinfrastructure, migwagwa yagadzirwa iri kungoramba ichigadzirwa. Tikatarisa madhamu ari kungoramba achivakwa. Tikatarisa kune nyaya dzezvemagetsi tiri kungoona zvekare zvichiindira mberi. Kutambudzika kwataiva nako kunoratidzika kuti kuchapera. Nyaya dzamaairport iko zvine izvi, tina maairport neHarare airport iri kusumuka.
Panyaya yehuori hunonzi nevakawanda hwapfunya chisero munyika, vaBima vati vamunangagwa vari mugwara kurwisa dambudziko iri.
Nyaya yehuori inyaya yekuti inyaya inoda investigation, inyaya inoda kutongwa. Kuti uori waingozi wavakombata unonyudza mvura vakavanyudza vakawanda.
Izvi zvatsinirwa neimwe nhengo yeZANPF vari mukuru wesangano reZimbabwe Citizens Forum vataurai Kandishaya avo vati vamunangagwa vari kuzadzikisa zvavakavimbisa.
Akagona kugadzira kampeini yerunyararo ichitungamirirwa nemutungamiriri wenyika vamunangagwa zvatisingaone makore ese kuti ruling party ndeinoenda pamberi 2014 murunyararo. Chechipiri takaona kuregistwa kwemabato ezvematongerwo enyika anopfuura zana kureva kuti political space yavhurika kuzvitonga kuzere kwavamo muvanhu kubva 2017.
Vachigadzwa kuva mutungamiriri wenyika muna 2017 vamunangagwa vakavimbisa kuunza shanduko kuvana veZimbabwe kurwisa uori kuteerera zvinenge zvichidiwa nevanhu munyika kugadzirisa dambudziko reurombo kushaikwa kwemabasa kugadzirisa zvunhu munyaya dzezveutano nezvimwewo asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi vachiti vamunangagwa vava kutoita kuti vamugabe vaite sekunge vaive mutsvene. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reInternational Fund for Agricultural Development kana kuti IFAD riri pasi pegungano reUnited Nations raparura homwe yemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemanomwe ane zviuru mazana mana nematatu kana kuti 67.43 million kubatsira varimi vekumaruva muZimbabwe vanosvika zviuru zvinomwe nezvisere. Pavanhu ava makumi mashanu kubva muzana anenge ari madzimai vamwe makumi matatu kubva muzana vari vechidiki. Izvi zviri kuitwa matunhu anoti Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Midlands neMatabeleland North. Varimi vachabatsirwa nekuwana madiridziro kugadzirirwa migwagwa inobatsira kuti vasvike kumisika iri kumaguta uye ruzivo rwekurima rusingakanganiswe nekuchinja-chinja kwemamiriro ekunze. Rubatsiro urwu ruri kuuya apo varimi vari kuchema-chema nekudhura kwave kuita zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita sembeu nemafotereza. Vamwe vavo vari kuti zvirongwa zvekuvabatsira kubva kuhurumende zvave kukanganiswa nenyaya dzeuori. Izvi zvaburitswawo mumashoko kuvatori venhau neZimbabwe Anti-Corruption Commission ichiti vanhu vakawanda vari kunyunyuta nemabatirwo ari kuitwa mbeu inofanira kubhohwa pachena ichibva kuhurumende. Varimi vari kuchema-chemawo kuti kuwana mbeu kuri kunetsa sezvo iri kudhura zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya yekudhura kwezvikwanisiro izvi, Tabata vaimbova mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vawanda Chabikwa.
Kuti takugadzirira mwaka mwaka wedu wakataurwa kuti mvura ichakumidza kuita naya zvakasimba kugweze gore rapera. Mwaka wakataurwa kuti ichakumidza kunaya kuti mwaka tati kuona chasuka denga ivadzo zvine mvura yacho saka zvinopa vaisungu dzokunorima asi varimi generali vanochema kuti mitengo
chii chiri kupa kuti mitengo yezvekurimisa inyanyo kwire zvakanyanya kudai semaonero enyu vachabikwa?
Chaichi mitengo yedu iri kukanganiswa nenyaya yezvikamwa. Vanoongorora vakuru vezvekuongorora mari vari kuzviziva vasopa zvavari kutaurawo nyaya yekuti reti yemari yacho inokotwa mbeu yedu mari yemuZimbabwe nereti inoshandiswa nayo nevari kuzoichinja kubva nemari yekuamerica kwamuri ikoko yotaura nyaya yepamapareta ande akuta kuti zvinge zvadzura maningi ukadzokera kuamerican dollar hazvina kukwira zvakuitwa nyaya reti yedii zvinova dambudziko ende kazhinji zvinoitika nguva inoi gore negore taanenge raa gore rechipiri kana risi rechitatu chikoti nguva inei inenge kwakutaurwa kuti mapraisi akwira ndeti aiwa kuchinjwa kwereti.
Asika vamwe vemakambani ava vari kuwana mari nemutengo wakati dererei kureserve bank foreign currency auction uku, ko sei zvinhu zviri kuzodhura kudai?
Kunyange vari kuwana vazhinji vacho vari kuwana mari yeforeign currency kubva kusystemu yebhanga renyika yekuti vachiwana nemareti ari nani but still munhu wese nyange aiwana kubva ikoko naisina kuwana kubva ikoko neari kutengesa zvinhu zvangurimwa muno zvisina kumboimpotwa vango maishanone inonzi farrel market rate aka ndo yabvundusa yekuti munhu murimi akarima akabhadharwa nanhasi munhu anga achikubhadharwa neduya redu renyika mari yaratgs kuti mari yeche azokwanisa kunotenga mitengo yazvochinjwa chinjwa iyi haapa pane dambudziko chokwadi.
Saka panga gadziriswa sei ipapo vachabikwa tichimbotarisa uyo nyaya yekuti varimi vari kubhadharwa nemaRTGS.
Ya, idambudziko rino kunyanya kachirarini tinochema nevarimi tinoti ine vane simba rokuongorora mafambidziro emari varichitarisira kuti ndo vanoita izvozvo unless ndonge takudzwapo pfungwa kuti zvakadai zvikaitwa sei kuti titi varimi ngavabhadharwe nemari yekunze iyoyo dzimwe nyika idzi tikona aiwa hazvingazokwanisiki kuti munhu wese abhadharwa nemari iyoyo kuti tikataisa dzimwe nyika nezvi hatinazvo zvakatenderedza izvi vachaisa mari dzavo asi mari dzavo dzacho hadzichinjemo zvakanyanya zvaifukaine marandi ayo aine mapfula makwasha ari mumazambia umu unongoona kuti hanyanye kukwira kwira maningi saka nyaya yedu inofunga inonyanzvi dziripo itokuchema ne vanongoona zviri izvozvo titarisa toziva kuti hurumende yedu kuridza rebazi reministry of finance nereserve bank ndovanhu vatoaita kuti ivavava ndova ne maofisa acho ari pamusoro ndo vangakwanise kutarisa kuti zvingamanejwe sei tichaisa zviriitwa muno musadhaki mwedu nokuti fana kutiwo dzambo remusadhaki rijini yatiinayo iyi zvinhu zvakambomira sei ndinofunga kuti ivavava vanokwanisa kuti vatibatsire tikataisa kuti mhindo ibvatoredzwe kuvarimi isisi varimi anza yedu hainesi
ndeyekuti kudii vachabikwa
ekuti aitakangozivanoo nemahisa iwaya ndo anza yatosinganese murimi iyoyo vatakarewo sevarimi vanodhiwa kuti tine nyika nyika haingakwanisi kuti ishandise mari yekunze panyaya dzese tatopedza taangodzosera nyaya yacho kumamonetary nemafiscal authority.
Vaimbova mutungamiri wezimbabwe farmers union vawanda chabikwa vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden inoti nyaya yekuti vanhu vari kutenga zvinhu zvakawandisa nekune rimwe divi kugadzirwa kwezvinhu kwaderera nekuda kwechirwere cheCovid-19 yave kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiwedzera zvakanyanya. Asi hurumende inoti dare reparamende rikatambira urongwa hwavaBiden hwekushandisa mari inosvika matrillion maviri kumutsiridza upfumi hwenyika, zvinhu zvinogona kugadzikana munyaya dzemitengo. Asi vebato rinopikisa remaRepublicans vanoti zviri kuda kuitwa navaBiden zvinotogona kuti zvinhu zvitowedzera kukwira mitengo zvakanyanyisa. Mauto emuSudan nezuro akapfuura akauraya vanhu vashanu vairatidzira kusafarira kupidigurwa kwehurumende nemauto aya musi wa25 Gumiguru. Vanhu vakakandirwawo utsi hunokatyidza apo vairatidzira maguta akasiyana-siyana munyika iyi. Sangano ravana chiremba munyika iyi rinoti vakaurayiwa ava vairatidzira mumaguta anoti Khartoum neOmdurman. Bazi rezveutano rinoti richiri nechivimbo chekuti vanhu mamiriyoni 10 vanenge vabayiwa nhomba yeCovid-19 munyika mukupera kwemwedzi unouya kuti inyatsoshanda zvakanaka kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Bepanhau reHerald rinoti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatiwo Zimbabwe yakwanisa kuwana nhomba dzinosvika mamiriyoni 20 zvichireva kuti inokwanisa kubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 vari kudiwa nehurumende nhomba. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vanoti havasati vadududza pachinangwa chavo chekuti vabaye vanhu mamiriyoni 10 nhomba mukupera kwemwedzi unouya.
Dzatiri kuona hatisi kunyatsotigutsa asi tiri kuziva kuti tiri kutongoenda mberi neurongwa hwedu, saka tiri kuitai tinoti strengthen kuti zvinyatsofamba zvakanaka. Tione kuti matageti edu aya atiri kutaura atingoramba tichitaura aya etinoti maambitious targets ekuti tibate kupera kwegore ndo etiri kuramba takangotarisana nawo kana dai zviome zviite sei.
Kunyange hazvo uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi munyika huri kudzika, nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo kechina kana kuti fourth wave kana vanhu vasina kubayiwa nhomba. Mukuru wesangano Community Working Group on Health vaita Rusike vanoti vari kushushikana neuwandu hwevanhu vari kubaiwa nhomba pari zvino.
Hatisi kufara zvamuchose nekuda kwekuvarairwa kwapinda muruzhinji rwevanhu veZimbabwe kubva zvaderedzwa maCovid-19 restrictions kubva kulevel 4 tichienda kulevel 2. Hatisi kufara zvakanyanyisa neuwandu hwevanhu vari kubaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kubaiwa nhomba huri kuramba huchidzikira zuva nezuva.
Dr. Enoch Maiga, avakambotungamira chipatara chechitungwiza, vari munyori mukuru weZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vabaiwe nhomba sezvo chirwere ichi chichiramba chichishanduka.
Vamwe vari kutotarisa kuti kune dzimwe nyika dzichitariswa kunana Europe, Asia, uko vari kutotarira kuti vanhu nyika idzodzo dzaakupinda mune yatingataura tichiti fourth wave. Saka izvozvo iyo tofana kungovawo nokuchenjera kuti senyika tinokwanisa kupinda mufourth wave.
MuAfrica, Zimbabwe iri pachidanho chegumi panyaya yekubaya nhomba yeCovid-19. Pamusoro-soro pane Seychelles ichiteverwa neMauritius neMorocco. Botswana ndiyo iri pamberi kuchamhembe kweAfrica iri pachidanho chechipfumbamwe. South Africa iri pachidanho chegumi nerimwe. Nyanzvi nyaya dzezveutano dzinotiwo kuti chirwere ichi chisapararira zvakanyanya muAfrica, vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vanofanira kubayiwa nhomba yeCovid-19. Africa ine vanhu bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zviuru mazana matatu kana kuti 1.3 billion. VeAfrican Union vanoti vari kunetsekana zvikuru nekuwana nhomba kubva kunyika dzakabudirira sezvo iri kudhura kana kuti makambani ekunyika idzi haasati ave kuda kutengesera nhomba kunyika dzichiri kubudirira nemutengo uri pasi. Izva pakuti vanhu vabaiwa nhomba muAfrica pari zvino vangodarika zvishoma zvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6.06%, zvinoreva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chirongwa chedu cheLive Talk na HTM chirikutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19, kushaya kwava Simon Kayamoyo uye kupidigurwa kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe neMauto. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 neZuro, ukuwo hurumende ichiti yave nenhomba dzinosvika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 miriyoni. Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo avakashaya neZuro voitwa gamba renyika. Zimbabwe yorangarira kupidigurwa nemauto kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe makore mana adarika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuteerera nhau dzedu dzamangwanani kutanga na 6 kubva muvhuro kusvika chishanu. Anogoneka nemufaro ndiri muWashington DC, ndini Blessing Zulu ndichiti murai zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soko izika tisenda bako VOA Ndebele.